Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai, amai Margaret Dongo. Takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya, tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tinotanga kundirwadza chandinga taurizuvara nhasi kuti tino madzimai akarwa hondo anoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akafira mufront, vakafrontfront nevakavata makidi nevarume side by side, havana nobody talks about them. The same vakadzivavo ndikakutaurirai kuti majority emahovhetenzi vari kukanga waya upenyu hwavo hwakaoma. Tanika nhasi ndinobva kushushikana kuti takusvika mugore rechi44 tanimakurizi akasumuka achida kunotaridza nekuonova kurumine kunge vachiivanichamuti kuti vaiva vachitambira dzatainenge re16,000 rpg harisi kuvafamira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari panisea vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana sevia vakarwa hondo vakafa anawadzanai anani vakawanda zvinengeshiu hapana kumakabhuida kunational hero ivonditinational hero statenaationalist vanationalist vanoenda ivo shamari dzavo nevakambosungwa vaiva vakarwa kuti chaivo
chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vange vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura izvi?
Chinyaya hombe, chinyaya hombe pakuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuuta nezano kana tinezano takaenda tichibva kuchikoro vanongozoweta chinhu kana vapiwa direction vekuweta vachifunga kuti takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukurubo taneta taneta upenyu hwekugara makomredi hunorwadza ee takasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurike inotinyadzisa.
Asi takaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chimbwido navana Mujibha vakabatsira munguva yehondo. Hamutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Munoziva zvano zvakanaka here? Anditi tiri kuenda kumaelection. Ndeinonzi election kiniki muchirungu. Kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa, because inini ndandiri pavetin ndirimwewo vamwari veka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know. Muri kundicharova kuti nanhasi havasati vavabhadhara. Why? Ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa nezivo maelections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya mamamako vakabatsira muhondo ana Chimbwido ana Muchibha nevamwe maexprisona zvanga asina kuvhetwa kwakuzovaziya gore rino 2023 ende 2023 yacho tiku vachada kuvabatsira vachavabatsira rine ndopane question yangu. Why yeye maelections kana makaperekedza pane vamwe makomredi maleaders yedu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu hwavo havutaurike hachandi mention manemu zavo afiezinenzi vakapiwa motikari mbishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 43 years dzekedzi vanga vati vachigara panga madesisi vakapiwa motikari izvozvo towards elections. Saka akomana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelections zvinhu zvingakufadzo here kana uriwo pabasa rakoenzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chaiva chinodzigadzirisa.
Asika mai dongo tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa nawo hondo varimo imomo kumusoro. Havasi kutauro here vachimirira kana kurwira madzimai?
Chokwadi variko. Chokwadi variko. Kuti dambudziko ratinaro nderekuti one vanokwanisa kutaura vacho vashoma. Vamwe vacho vachitombotaura navo vachiti magita akasungwa mbira dzakonda unozitaura uri kai ende unosapotwa nani tiri vangani maishi zvavairedza neni magimo vangodaro henyu but tionewo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mucabinet macho ungauye nenyaya yaunoti ndiyana nokusupport bose majority vari mahosi saidha manationalist kana kuti maexjuteni kana kuti maexprisoners saka hanzi tinotaura tiri pati.
Manzwa hurukuru yataita nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7.